Vachangirai vaudza vatore venhau pamuzinda webato ravo paHarvest House nhasi kuti sebato vatora danho rekuti vakwidze nyaya iyi kumatare sezvo vachiti zviri kuida kuitwa navakasukuwere zviri kunze kwemitemo. Vakasukuwere vanoti vari kuda kubvisa makanzuro emuHarare akasarudzwa nevanhu vomatsiva nekomisheni nepamusana pekuti vanoti vakapfurikidza mwero pavakapa vaJames Mushore basa rekuva mabharani wekanzuru kana kuti town clerk. Vatsvangirai vanoti vakasukuwere vaive kupinza zvematongerwo enyika panyaya isinei nezvematongerwo enyika.
Kune kuda kupindira munyaya dzecity council maererano nokuapoindwa paakaita town clerk. Now minister Kasukuwere haadzidzi zvaakadzidziswa nekoti kugweru maererano negweru city council kuti mapowers aminister nenyaya yenew constitution akabviswa. Zvinoreva izvo kuti council inodecida yega zvinorana mucouncil imo. Saka tiri kuona kupindira uku kuri kutyora mutemo and zvakuri kutyora mutemo tiri kuona kuri kuenderera and tati isusu taakuenda kukoti kuno muchallengerzve kuti hazvibvumirwi zvaari kuita nenyaya yekupindira munyaya dzematongerwo ematunhu.
Vaenderera mberi vachiti vaneta nekusatevedzera murau kunoitwa nevakuru vakuru muhurumende vakashora mukuru wemauto vaConstantine Chiwenga avo vakabuda mumapepanhau mazuva mashoma adarika vachiti mauto anodyidzana nebato reZANU PF vachiti izvi zvinhu zvisingabvumirwe nebumbiro remutemo enyika kuti vari muchiuto vapindire munyaya dzezvematongerwo enyika.
Tinonzwa matauriro anoita vakuru vezvemauto kana kuti vemapurisa vachitaurawo kuti toda kukrasha MDC, toda ku MDC kuda kupandukira hurumende. Handizvo, MDC haisi kuda kupandukira hurumende. Tinongova bato rezvematomerwo enyika rinoramba rakacherechedza nyaya yekuti ikodzero dzedu kuti vanhu vazviorganize, vanhu vagopinda vachitaura kuti zvisiri kutifadza nezvakati. Zvakaitika sondo rapera. So MDC haisi bandit movement. MDC haisi madusura akafanana neAlshababu kana kuti maorganizer akaita Boko Haram. MDC ibato riri muno rinozikanwa, riri pamutemo, richaita zvinhu zviri pamutemo. So kuda kuchidzirana ikoko hakubatsiri nokuti kutyora zvekodzero dzavanhu in terms of the constitution. Saka nyaya yatati nayo yakanyanya kusimba yapa inyaya yekuti ngatiteedzerei zvinotaura constitution ndokuti nyika yedu igoita nyika inoteedzera mitemo kwete nyika inoteedzera mitemo nokuti zvinondisuta inini kana kuti zvinosuta bato iri.
Zvichakadai mashoko atiri kutambira anoti vakasukuwere vambomisa basa vamanyenyeni nepamusana pekupinza kwakaita kanzuro yavo basa vamushore. Vamanyenyeni vaudza Studio 7 parunhare kuti vatambira tsamba kubva kuna vakasukuwere yekuvamisa basa vachipomerwa mhosva yekusavateerera panyaya yekupa basa kwavakaita vamushore avo vanonzi nekanzuro ndivo vavakaona vane magwaro anokodzera kuti vapiwe basa rataun clerk. Mune imwewo nyaya, vanotengesera mumigwagwa yemuHarare varatidzira pamahofisi ekanzuro yedhorobha iri vachiti havasi kufara nekutorerwa kwavari kuitwa zvinhu zvavanotengesa nemapurisa ekanzuro. Mumwe wevaratidziri ava amai Mary Muzanga vati dzimwe dzenguva mapurisa ekanzuro yechirume anovabata nhengo dzavo dzechikadzi paanovasunga. Amai Muzanga vaenderera mberi vachiti havasi kufarawo zvakare nekuti pane uori huri kuitika hwekuti mapurisa ekanzuro anozopedzisira ogovana zvinhu zvavanenge vachitengesa.
Takauye ndikasikotorwa nzvimbo yacho, that press iyoyo ndiyo nzvimbo yavakatenderaivo kuti tise. Vakatuma vanhu vavo vekanzuro vakauya nguva iyoyo kuti hanzi ndaimotora zvinhu ipapo ibhesi. Takabvunza kuti chinonzi bhesi chii? ndimi makatiisa pano kadri nyi makandipa ndobhadhara dhora 25 ende patoilet panonhuhwa pamwe akatiisa hatikwanisi kutengesa ndiri papo asi ndiri kushingirira nekuti ndimi makati ndidini ndiende ipapo nekuti venda imbwa munhu asingaverengwe munyika ino yatakagara takatorwa tikakandwa muut ndakaiswa mahandicrafts anokwana kuita 2 ndiri munhu wechikadzi asi munhu akandiisa munhu wechirume anonzi sergeant mshanga akanga ndititsirira pachester akandiisa mahandicrafts takatokuvara maoko
izvi zvatsinirwa neumwe muratidziri vatichaona chifamba
vanhu vekanzuro vari kuuya vachitora zvinhu zvedu zvatinenge tichitengesa uye tinenge tiri vanhu vanenge vachishupika tinoda kutoedza kuti tiraramise mhuri dzedu sezvo tiri munyika isina mabasa musina chii saka ndo basa ratitokwanisa kutiite kuti tiraramise mhuri ivo vanouya vachitora zvinhu zvedu vachinogovana vachienda navo zvokudzimba dzavo
sachigaro rimwe remasangano anomirira vanotengesera mumigwagwa renational vendors union of zimbabwe vasteni zvorwadza vati zviri kuitwa nekanzuro izvi kutyora mutemo uye vati kuoma kwezvinhu ndiko kuri kukonzera kuti vanhu varambe vachienda kunotsvaga chouviri kuburikidza nekutengesera mumigwagwa
mavhenda zvakwana kusiri kufa ndekupi handei tinovaudza ava vanhu vekanzuro kuti zvechokwadi ngavachimira kutitorera zvinhu kana vari kuda kuramba chitora zvinhu ngavachigadzira mabasa avaiti iwo kunocreatwa 2.2 million jobs mabasa iye akavapo zvechokwadiwo hapana angamboda kuva achipiswa nezuva kuva vhenda hausi kuva vhenda nokuti unoda kuva vhenda tiri kungomanikidzirwa kuti tiite chivhenda nokuti hatina chimwe chinhu chekuita tikasadaro mhuri dziri kufa nenzara asi vanhu ava vari kuita utsinye wemhando yepamusoro uye havasi kucherechedza bumbiro remutemo ratakanyora muna 2013 rinotaura iro pasection 57c kuti zvinhu zvemunhu hazvifanirwe kutorwa saka nokudaro isu semavhenda tabatana kuti titi hatichadi kuti zvinhu zvedu zvitorwe ticharamba tichiratidzira svondo nesvondo patownhouse kusvika varegera kana vachida kuuraya vachauraya
zvichakadai meya weHarare vabernard manyenyeni vaudza varatidziri ava vasati vamiswa basa navakasukuwere kuti vanyore nhuna dzavo vazosangana navo mangwana
ndingati ndaona zvamanyora apa asingozvisava papepa vadiki diki motumira vaviri vati kana vatatu handitika ndati vaviri kana vatatu handitika zvamuri kunyora nhasi nezvamakanyora petition yacho moya hapana pa nhafu pasi 8 mangwana ndomita vaviri kana vatatu handitika okay.
Mapurisa anorwisana nemvonga mupopoto azosarawo svika pamahofisi ekanzuro varatidziri ava vatodzokera munzvimbo dzavanotengesera mune imwewo nyaya nechekuita nekuratidzira nhengo dzeoccupy africa unity square dzatadziswa kuratidzira zvakare nhasi muafrica unity square zvichitevera kutadziswa kwadzakaitwa nezuro mapurisa anga akapakatira zvombo aswera achidzinga vanhu muafrica unity square umo manga muchida kuitirwa kuratidzira uku nhengo dzeoccupy africa unity square dzinoti hadzisi kufara nekurohwa kwakaitwa vaparton dzamara vanhu vemunin'ina wavaitai dzamara vanhu vemutungamiriri wesangano iri avo vasiri kuzivikanwa kwavari zvichitevera kupambwa kwavakaitwa gore rakapera nevanofungidzirwa kuti vasori zvichakadai mufundisi patrick mugadza avo vakambosungwa kuvictoria falls mushure mekuratidzira pamberi pemutungamiriri wenyika varobert mugabe nenyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu nhasi vaswera vachiparidzira muna first street vakazvisungirira ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi.